Zimbabwe haisisiri yakare. Zimbabwe yavakuda kuita zvinhu zvitsva, yavakuda kutora mikana yekuti vanoda kushanda nezimbabwe vashande nezimbabwe. Chinhu chakanaka chavari kuita. Iyezve chinhu chikuru chakanaka ndechekuti Zimbabwe inodiwa zvakanyanya-nyanya nedzimwe nyika, nekuti Zimbabwe haipisisi, haitonhoresi. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza. Zimbabwe inyika yakatsumukei, kunyange takaita majudzo akawanda, matambudziko akawanda takapinda nawo, asi pari zvino zvinhu zvinogona kugadzirika kana pane vatungamiriri vari kuzova zvavari kuita, vane shungu dzekuti nyika ino iende mberi.
Imo mukukokera vekunyika dzekunze nekudedzera vepasi rose kuti huyai muzodyara mari munyika, huyai tiite mabhizimusi, ivo vari muZimbabwe vari pachavo vasati vabuda kunze uku vakundikana here kugadzirisa zvingaite kuti Zimbabwe isimukire?
Dambudziko riripo iko zvino neZimbabwe ndeyekuti hatina mari yokunze kwenyika, hatina ruzivo rwakadzika-dzika rwemabhizinisi ekunze kwenyika. Varudzi vavo ndo vanotofanira kuya vachibatsira vemunomu. Mabhizinisi edu emuZimbabwe mazhinji acho ane zvikwereti, mazhinji acho ari kushandisa zvirongwa kana kumatekinoloji ekare kare, vari makore kana makumi mairi chaiwo kumashure nokuda kwetekinoloji yavari kushandisa.
Nyika yeZimbabwe yati yagadzikana here zvekukwanisa kuwirirana nevekunze kuti vashandidzane vachiita mabhizimusi angasimudzira nyika?
Chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti haumiriri kuti madhakisi ako ese angave murungaza ava inline kuti utange kuita zvinhu. Ndokutanga kutoshevedzera kuti zvinhu zvangu zvashanduka, ndave kuda kuita zvinhu. Uchitaura kudaro unenge uchitogadzirisa zvinhu. Zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muZimbabwe. Mitemo yedu iri kumashure shure.